mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 24 kurume 2022. Makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC tichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira bato remutwakazi Republic Party kuti Zimbabwe haifi yakapatsanurwa kuti ive nyika mbiri. Nengo ye MDCT inotungamirirwa nava Douglas Monzora iri kukukwidza mudunhu reEpworth inoti yakarwiswa nekupwanyirwa motikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU PF. Sangano reZESNY rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti masangano eSADC neAfrican Union haana zvaari kutaura pamusoro pesarudzo muZimbabwe. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vachitaura kuvatsigiri vebato ravo reZANU PF kuchitungwiza nezuro, mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakashora zvikuru mutungamiri webato remutwakazi Republic Party vamukondisi moyo vachivapomera mhosva yekuda kupatsanura Zimbabwe nepakati. Bato remutwakazi Republic Party rinokurudzira kuti nyika yeZimbabwe itsemurwe nepakati, matunhu eMidlands neEmathebeleland ose ave nyika inozvitonga yakazvimirira yega, kuchiteverwa miganhu iyo bato iri rinoti yakanga iripo pasati pasvika varungu. Ngatinzwei vaMnangagwa vachitaura.
Kune vawaniki vadya nyemba vazvimbidza vanamutwakazi, anzi toda kuti Zimbabwe iganhurwe nepakati, vaitaimwe Republic yamutwakazi. Ngavateere nditaura iko zvino, handasati ndavasunga. Vachataura, vagotaura, vagochembera, vagofa. Zimbabwe ichingova Zimbabwe. It's a unitary state. No one will divide this country. Kana vanga vane vanoudzika ngavanyarare, vashande nehurumende iripo vararame. Nokuti vakaramba vachiita zvavanoita izvi, hapana nyika iri pasi pano inotsigira kuti nyika dzite divide dzipatsike pasuka. Hakuna. The United Nations Charter recognizes all the countries who are member states of the United Nations, including Zimbabwe as it is. No one will divide this country into small states. Unenge uchitsvaka kusararama kwakareba.
Avo vange vari mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vachitaura pamusangano webato ravo kuchitungwiza nezuro. Nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vaudza Studio 7 kuti vaMnangagwa havana chekuudza vatsigiri vavo sezvo vasina chavakaita mumakore anopfuura makumi mana vari muhurumende.
Avawa havasisina meseji kumaZimbabwe. Wakupaparika, wakurotomoka, wawona manje kuti sapoti yapera. Hapasisina munhu muZimbabwe anovasapota. Saka vachiunza mabhazi ewanhu kubva kunzvimbo dzese dzakasiyana-siyana kuti rali yake inge yakati kurei. Pamusoro pezvo, wakuziva zvino kuti my elections akaita free and fair wanoruza zvimwe zvinonyadzisira chaizvo
kuzvino nai professor mukaza kutaura zvinhu zvakaita saizvozvo zvavakataura zvokushishidzira vanhu sei vachiona sekuti zvinovabunzira vanhu kuti vavatsigire
kana uchirota mukaga hautomboziva zvauri kutaura baba vanenge munhu abva mukurara zvekuti vari kusimudza musoro vachitarisa kuruboshwe nekurudyi uona ndirike vanhu vese vari kutizira kuna vachamisa zvino pavari kusimudzwa kona havasisina munhu kuseri kwake ende pamusoro pezvo havachazivi manje kuti votaura kuti mazimbabwens vari kubvunza kuti kochii chavakatiitira pamakore 42 years amamuchitonga zimbabwe hawana mhinduroba kwaakungopaparika kwavari kuita uko havasisina meseji kakuna vanhu vekuzimbabwe hawana kana chii chokutaura vaakutizwa zvino
mashoko akadai aya haabatsiri here pakupesanisa vanhu vari kurwa nekuti dene zvakaitikawo pakukura hundi zvagadziriswa vanhu vaenderera mberi vachiziva zvakaitika asi vachiregererana kutaura kwakadai kunokonzera chinyi profesa
handifunga kuti kunokonzera chinhu ngekuti vanhu vaakuziva ka hapana zvavanotaura zvino zviri kutorwa seriously nevanhu ba handione kuzvichichinja mamiriro eopposition vanhu vekumatebereland vanhu vekupi kumidlands vachangoramba vachienda mberi nestruggle yavanga vachiita handione zvichichinja chinhu ba
deni manga muri chipanga masano chava munangagwa nezvose zvamunoziva kubva zvavapinda muhurumende kusvika pari nhasi chii chamaiva rabatsira nacho maivaudza kuti chii
ndaiva patikiti rebhazi rekuenda kumusha hapasisina chimwe chavachakwanisa kuita tira zimbabwe chasara ndichi kukwira mubhazi kukwira muzupko woenda kumusha wondozorora ndo chega chasara that is the only way out ukasazviita izvozvo kuchasvika nguva yawachasaidzirwa kubviswa pachigaro sekubviswa kwakaitwa wamugabe
avo vange vari nyanzvi mune zvematongero enyika muzvinafundo Stan Mukasa vari parunhare nestudio 7 asi mutauriri wemutaukazi Republic Party vavhelile mwoyo vaudza studio 7 kuti vari kukatyamadzwa zvikuru nemashoko avamunangagwa asi vachiti chero vakavhundutsirwa kana kuurawa havadzokeri shure panyaya yokuti nyika ipatsanurwe kuti matebeleland ive nyika yakazvimirira yega nengo yebato reMDCT rinotungamirwa navaDouglas Munzora iri kukukwidza mudunhu reEpworth vazivai metu vanoti vakarwiswa nekupanyiwa dzimotikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF nezuro masikati muEpworth pavaitsvaga rutsigiro pamberi pesarudzo dzemusi wemugovera vametu vanoti vanofunga kuti vanhu vakavarwisa ndevezanupf nekuti vaiita maslogan ebato riri kutonga uye vamwe vavo vaive vakatseka nhumbi dzebato rezanupf vanoti vari pakati pekurwisa vakatizira mukamba yemapurisa yedombo ramwari kuti vawane kudzivirirwa uye kumangara chiitiko ichi asi vanhu ava vakavatevera vakavarwisa mukati mekamba yemapurisa imomo mapurisa asina zvaakaita studio 7 yakundikana kunzwa divi remapurisa panyaya iyi ngatinzwei hurukuro yavamhetu najonga kandemiri westudio 7
tanga tichifamba nemotikari dziri mbiri yangu yanga iri kumberi rori yanga iri kumashure tichiudza vanhu kuti tokumbira vhoti yenyu musi wa26 march saturday pasarudzo dziri kuitwa mumusha weEpworth saka patava tichifamba motikari yangu iri kumberi tashamisika kuona imwe motikari yabloka road kumberi yabloka road pabva pauya mayouth abva azara murod vachivhurira rekeni kurova windscreen nerekeni vamwe vachikanda nematombo emaoko vamwe vachikanda masimbi vamwe vakabata mabhemba nemademo saka semotikari yangu yanga iri kumberi pataona road yese yablokwa kuti dhraivha adhraivha achienda mberi anga achizofamba pamusoro pevanhu anga chitozo vatika vese. Saka driver hai mkejari vese. Kwe rori waranga riku mashuri ndo kupahi mkejari vese. Saka matombe rekeni anga achiuya takatarisa. Nema uko achiuya. So rori waranga riku mashuri razoshuta pakunura wa mataka. Driver ndo kupata mayuti angari kumashuri ndo kupatiza. Zitaramba tikita rifes kushikira tashuika pa mkua we police. Izi zaitika 100 meters away from Dobra Mari police station.
Saka wakuru isai maziwa ili kutindiwa nani?
Ina atina kupanisa kutindiziwe kutivandiri kutindiwa nani. Basi nikavaona dino waziwa. Nikavaona dino waziwa wa nikiva wawese. Nikuwa ziwa niwa wa chenera pa police station. Padaka tikirifesa. Mbele na pambiri pema pulisa. Saka patazo pinda chiri reporter nyaye dukuma pulisa. Iwa wapa adote nila wani wakato gara pa vata iti petu. Tichipenza ku reporter wachipa wachitre tena pa police station ipapu wachibuda. Wabuda nuku ndoteza vangwe wa obese vanga wachitacha kuchimotikari pa mchatanga china o tichi reporter. Nuku baka kuchibuda ae mgeti ya mmochi kurowe. Chazo tisha emeza polisi yapa ya chibuda ae. Tika wani wakati niri ya pa entrance. Saka vazo deza officer in charge ndoku pa awe ya kupatazo upanza kubuda chaka iskotwa ni police. Bati kumuri sana kwa wanga wachita ni mapulisa. Pati wakiza wati mapulisa ano waziwa vani hivao. Hende wa mwashu wanga wachua wateza wa hivyo tisieme ni matadi, tisieme ni matadi. Vali watunga miri weza ntiyo. Hende wana kusumba kushikia na nasi. Masita yedu atimasi asima pulisa ano waziwa.
Saka makwanzere kunge mchi mangara nyayenyu mapulisa achitambira kumangara iko.
Uungu majoke sikafura chandiveza kusanangura kuti karipota nye ivano wachona mapepe shweta zeba yole mbivacho limpo veza alipifu wakitotea ura kuti imimi ivano ya MGC pane nshimbo ze muno fana kukambina muno mkipwezi bali pane zime nshimbo za mzunga fanzi kukambina takata zenge jonoro muka unya tita kujonora isa wataita nani wakitea ura ishu pamiripe mapulisa za mapulisa acho achituwa kwa
saka pane wakua rere mchiti kwa hicho ichi
wakuhara wakaenda kundoratiwa kuziesio
saka chiti kwa ishuru kusia ipape tishitari sautisaru zirigui kwa msue mugowera
imi mdirikuzi kwa kutetera nikaona munu wakapleka tisheti ya zanupi ya fumiri wangu unotomerera nikuchote reduwe mwondi siyati ya zao ya nituwa ndiri mpenyele kunyangu ni mayuti asi jizindu upaya kunyati kwa kumurie zanupi ya fumiri nikuti wakarewe epuwezi tazona kuti wakasimba taiza nesu wakanyanya wachifona wachitine urungu ni kuponyo kwa maitu wa mwondi karipenyo ni kuku jirimba kwa maitu wa ni kupoza maura wane wanu ya zanupi ya kuso atiti mirisho wanga kumusha medu kata ura pa ballot box kinecho kwalise kuti zanupi ya faizi kuzo wina ipu etu kutako kukuponda ipa eda pa mwondi ni kuponda mwondi karipenyo hakinga kuhuni kutitirarami kiri ini ye enonzi pa jirungu mini state of nature a game of no rules no tuda kura tiza wanweza anupio kuti muno mkepwezi anengi ayeta mirisho nga ati mfoteri saka na hizo zoi nisi kuchipuchipuani kwa waka yata moti karizi hino ni kuturuwa kwa waka sato tisia tiri pari nani niku wina sarozo hizi shukuzi ndote ya sarote tisia wina zinimu
nengo ya MDCT inotunga mirirwa na wa Douglas Monzora ili kukukiza mudunu re Epworth vazi vai netu vari paru nare ku Epworth na jonga kandemiri we Studio 7 asi mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupi ef vatafadzwa mugwadi vanoramba mashoko ekuti nengo dzavo dzine chekuita nekurwiswa kwavanhetu uku ngatinzwei vachitsanangura muhurukuro yavaita najoga kandemiri westudio 7
chekutanga ndinoti kuna vamhetu musangano wezanupi ef nomutungamiriri wavo vakazvitaura vaka parura kwararo musangano musarudzo iri vazokorora zvenhasika tatu vachitaura kuti peace harmon and peaceful coexistence mukukambena hatitenderi mhirizhonga saka nokudaro chendinoziva ndechekuti even pari zvino mutsvakurudzo dzatakati kuita kuti chii chaitika kwepwere tine umbowo hwekunziva nokunzwa kuti nekuda kwekupokana kuri kuitika mafactions emdc zvasanga kuti kufomwe mumwe mupatswa weccc kubva kumdc vari kurovana kwake zvavo asi vari kuti kana vava mukurovana ikoko vanotora matishets ezanup f vopfeka vonyepa kuti ndevechidiki vezanup f ivo vachirovana pake zvavo basho kwangu kuna vametu ndio kuti hazvina kunaka kuti kana wasangana nenjozi muninyina womhanyira kuti ZANU-PF unokanganisa tsvakurudzo dzamapurisa kuti kugobatwa nyanya nenhutira masime mara pasesese dzinenge dzakanga dzaita mbiri shoko taurai kana vaita mbiri shoko ndaita mbiri shoko ngaine zvizvi vanhu votsvakwa uye FOC itokosereka vanozikanwa vanhu vari kuita zvinhu izvozvo vanopfeka matisheti ezarupf kana vari veccc vonorova vanhu vekwamonzora vobvaku vekwamonzora vodzorerawo kuccc vanenge vakapfeka matisheti ekuzanupf vari kuzviitira izvi kuti vatsvage kutoropodza kutsvaka kunzirwatsitire vanhu kana kuti yatinoti simba dzegoti muchirungu vachinzi vari kushungurudzwa nezanupf ivo vachiziva zvavo kuti hondo yavo iri pakati peyavo yakabvira pakurwira harvest house yakabvira pakudzingana muparamende yakabvira pakudzingana kumazita kuti ivahoshatise stairi kusvika pari zvino hondo yavo haiperi vachamisa vasi kukwekwedzana nezanupf musarudzizi vari kukwekwedzana navo monzora monzora ari kukwekwedzana nachamisa musarudzizi zanupf haina anokwekwedzana ndosaka tiri kuzviitira zvinhu zvedu murutyararo tega nevanhu vezimbabwe ava vanoda kupruvhirana poindi yekuti ndiani chaiindiu opposition kuzimbabwe of which hazvinei nechekuita nebato rezanupf saka ngavasatizora madhaka nepatisina
imi sebato rezanupf riri kusvibiswa kuburikidzwa nezvamuri kutaura zvekupfekerwa matishets nezvese matanho apa hamuri kutora kuti zvisaitika zita renyu rirambe risingasvibiswa
matanho atinotora kusanganisira zvamaita izvozvo muchitifonera tichikwanisa kuudza kuti vanhu vazive kuti aiwa muchasangana nedambudziko iri kwenguva yakareba izvo vanhu ava vari kunetsana pache zvavo saka tinovimba nokuteererwa kwamunoita vanhu vari kuteererawo vari kuzvinzwa kepiri isusu tinoisa nyaya idzi kumutemo seizvizvi vamhetu vamhangara kana vamapurisa malaw enforcement agents votsvakurudzwa kuchazoonekwa kuti kozvii zvaitika zvafamba sei sezvatakazoona zvokukwekweko kwatanga tonzwa kuti vana vachamisa vanga vava kuchemera kuti mutumbi ndewedu munhu wafande wedu isi tozoone rumwe rutivi kuti aiwo vabereki vacho vanoziva mwana wavo kudarika isu tose nevemgc vacho nevecc tozwa kunzi mwana wavo vanga asingaite nezvemapolitical party kunyanyanyanya recc rachanga asingaite nezvaro saka hatiiti kupomerana kana kutsvaga kushoresa nyika kana kutukisa vanhu kana kudyara ruvengo pakati pevanhu vemuzimbabwe vanosapota musangano wezanupf nevanosapota musangano weruvara rwavo rwamabharara avo neavo vanoita zvokwamonzora kwavo vachidyarwa ruvengo nenyanya dziri kuita zvinhu izvi vachizviita uri bhone hwokuti vatorerane chitanho chekuti ndiani muridzi weopposition kana kuti anodiwa nevanhu kuopposition ndiani nokunga munozviona kuti chero pasocial media kunyange pavanoita marara avo vanoita marara avo vari kusekana kutora kuti ndiani mukuru vari kuita simuka chienzani vari kure zvavo neutongi at the periphery isu kuzanupf hatina dambudziko rokurwi ndiani ungarovawo vanhu vokwamonzora vachitsvakei ndiani ungarovawo vanhu vokwaccc vachitsvakei vamunangagwa vati takarova mapreveya muhondo nekiti zvikapindira ikoko nhasi vati kana tichirwisana nemapurofeta tinorwisana navo nevhoti murunyararo pasina kupokana kana kusumudzirana tsvimbo mukosi hatitenderi izvo
avo vange vari mushandi mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muzanupf vatafadzwa mugwadi vari parunhare kuHarare naJonga Kandemiri weStudio 7. Sangano reZimbabwe Election Support Network, ZESNI, rinoti masangano eSADC neAfrican Union anofanirwa kutevedzera zvavakanyora pamusoro pezvakabuda muongororo dzesarudzo dzavakaita muZimbabwe pakaitwa sarudzo muna 2018. Zvichitevera kurambidzwa kwemisangano yekutsvaga rutsigiro kwemamwe mapato uye kurohwa nekuurawa kwevatsigiri vemapato anopikisa, ZESNI inoti inokatyamadzwa nekunyarara kweSADC neAfrican Union pane zviri kuitika muZimbabwe. Mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network, Amai Ellen Dingani, vanoti masangano maviri aya akabudisa zvaakaona musarudzo dza2018 muZimbabwe, kana kuti mareports, uye ane magwaro aakanyora pamusoro pezvinofanirwa kutevedzerwa panoitwa sarudzo munyika dzemuAfrica kana dzemuSADC. Vachiti zvino vakatambadza zvikuru kuti masangano aya hapana chaari kutaura.
Tinoti masangano iwaya masangano akatikoshera zvikuru muZimbabwe. Pari zvino panhau yemabielections handizivi kana vaine zviri directly related kuma by-elections zvavari kuita ana kana kuti zvavari kuda kuita andina hangu information iyo asi masangano atakaona kuti aka observe my elections muna 2018 vakanyora ma reports avo ongororo dzavo dzemao elections edu kana chatinoti assessment yavo yema elections emuna 2018 ma reports avo iwaya vakasiyawo matinoti ma recommendations or zvatingati zvingada kugadziriswa neZimbabwe kuti ma elections emuZimbabwe arambe achiitika mune nzira dzakanaka kana kuti aitwe munzira dzakanaka chinoti in a credible way. Saka ma reports iwaya chikumbiro chedu ndechekuti vatibatsirewo kuti hurumende yedu nemusangano unorana maelections wedu weZimbabwe Electoral Commission vawanikwe vachitora kana kuti kuimplementa zvimwe zvezvinhu zvakanyorwa mareports avo kuti zvigadzirise kana kuti zviimprove sarudzo dzedu atinotiwo marecommendations anofanira kuimplementwa.
Saka kumasangano akaita seSADC akamboongorora sarudzo muZimbabwe akanyoravo mareports avo munoti kwavari
takatikumbira kuti veSADC panenge pakadai paine mabyelections mukana wekuti vauye kuzoobserva kana zvichibvira kana kuti vakwanisewo kuverengawo mareports achaburiswa nemaorganizations achanga achiobserva maelections vaongorore kuti marecommendations avakasiya muna 2018 atinoti iwo marecommendations emaelectoral reforms pane zvakaimplementwa here musarudzo dzamusuwa mugovera dzemabyelections kana kuti pane zviri kuimplementwa here nehurumende yedu yeZimbabwe kana kuti neveZimbabwe Electoral Commission.
Sei izvi zvakakosha amai Dingani?
Zvinhu zvakatikoshera nokuti tinoda kuti sarudzo dzedu dzirambe dzichiimprova dzichiwedzera kunaka uye dzichiita kuti vanhu vanenge vachikondesta vanzwe kusununguka vanzwe kuti aiwa tiri kukondesta yatipane yatinoti iyo level playing field. Saka zvakatikoshera kuti veSADC African Union nevamwe mapoka ese akauya muna 2018 vakaita sevana Commonwealth vana komesa kune vamwe vangu vakabva zvakare kumhiri kwemakungwa kuna naAmerica kana kuna naEurope tinokumbira kuti varambe vachiita follow up yemarecommendations avo avakasiya vachikurudzira hurumende yedu neveZimbabwe Electoral Commission kuti vawanikwe vachiimplementa marecommendations aya nyange vakasatora havo marecommendations ese asi tinokumbira kuti vatore chikamu chakati kurei chemarecommendations iwaya kuita kuti sarudzo dzedu dziwanikwe dzichiitwa dzisingapokanwe uye dzisingakonzere mhirizhonga kana maresults abuda.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa muZimbabwe Elections Support Network amai Ellen Dingani vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nawo anhasi. Day mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira madzishe kuti vasatsigira mapata anopikisa vachiti madzishe anofanirwa kuramba achitsigira ZANU PF kana vachida kuramba vaine zvigaro zvavo. VaMnangagwa vakayambirawo kuti vanogona kuzviringa zvirongwa zvekubudirira mumakanzuru emumaguta anotungamirirwa nemakanzura emapato anopikisa. MuNewsday makare sachigaro webato reZANU PF mudunhu reHarare vaGoodwills Masimiremha vakaudza musangano webatsigiri webato ravo kuGlenview neZuro kuti kunyoreswa kuri kuitwa vanachimhido nevanamujibha inongova nzira yokutenga mavhoti. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Mutungamiri weAmerica vaJoe Biden avo vari muguta reBrussels muBelgium nasi vari kutarisirwa kuita misangano mitatu nemubatanidzwa wenyika dzeNorth Atlantic Treaty Organization kana kuti NATO, European Union uye nenyika dzeG7. zviri kutarisirwa kuti vaBiden nemadzisawira avo vachazivisa nezvezvimwe zvirango pavanhu vezvamatongerwo enyika vekuRussia senzira yokubatsira Ukraine muhondo yavo neRussia. Vanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vanoti kuti rwendo rwaBiden runzi rwabudirira hunge vabvuma kubatsira Ukraine nekurambidza ndege dzeRussia kuti dzibhururuke pamusoro peUkraine.
Maonero angu ndeyekuti chinhu chakakosha kuratidzira unity pakati pemacountries ari muNATO, because tiri kuona kuti right now hondo haichifamba mushe for Putin. Masoja ake ari kurohwa nemaUkrainian, even though maUkrainian ane army diki kune ya Putin, asi vanhu vacho vari resilient, vari kurwira nyika yavo and vari kukumbira support kubva kumawestern countries ari muNATO. And therefore kuenda kuri kuita Biden ikoko kuti anonotaura nevamwe vake vari kusupporta Ukraine, I think zvinoratidza unity and vanogona kuzodiscussa in detail kuti vabatsire ne no fly zone iri kukumbirwa ina na Zelensky ari kuti ndibatsirei tivhare maskies edu kuti maRussian asarambe achingobhomba achishandisa ndege.
Rwendo urwu munoona sekuti kuda pamwe dzimwe nyika muEurope dzanga dzoita sekuda kudzokera sure?
Ndiwone kudaro, I think inini maonero angu ndeyekuti Zelensky aita basa rakanaka chaizvo rekuramba achiinsista achitaura nemaparlamenti akasiyana. Takamuona achitaura necongress yemunomu, tikamuona achitaura neEuropean Union. Ari very active kuvaudza kuti zva muri kuita idzi kuregerera Putin aichiita zvaari kuita idzi hazvina kusiyana nezvakaitiwa na Hitler, and hationi kuti Putin achastopa once akakwanisa kutiponda isu paUkraine pano. Hapachisina ndiana anoti achastopa ipo, panongona kutopindira Poland, Romania, ndoma countries ari maneighbors Ukraine, anosupportana nemawestern neNATO nezvinhu zvakadaro. So I think warning ya Zelensky yakakosha stereki
kuti rwendo rwavo rwunzi rwabudirira. Chii chinofanira kuitika?
I think inini NATO izavhuma kuti takubatsira Ukraine neno fly zone, then ndofunga that would be very successful, because kana padaro hapasisina nzira yekuti Putin angaihwine hondo iyi. Problem inozoitika neizvo zvadaro ndezvekuti Putin right now ari unstable mentally, anogonawo kutretena nuclear.
Avo vange vari vanoongorora zvematongerwo enyika vaDan Moyo vari parunhare kuVirginia neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi wemugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabi elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri, tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk mugovera nesvondo.
Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vanoyambira bato reMtwakazi Republic Party kuti Zimbabwe haifi yakapatsanurwa kuti ive nyika mbiri. nengo ye MDCT inotungamirwa na va Douglas Monzora iri kukukwidza mudunhu reAppworth inoti yakarwisa nekupwanyirwa motikari nevanofungidzirwa kuti vatsigiri veZANU-PF. Sangano rezesni rinoti rinokatyamadzwa zvikuru kuti SADC neAfrican Union hapana zvatiri kutaura pamusoro pesarudzo muZimbabwe. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupaizve dzimwe nhau. Ini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti mosora zvakanaka.